manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 15/2023 makatirira ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gweta riri kumirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nezuro rambochengetedzwa nemapurisa mushure mekutyorwa zvakare ruoko nemapurisa. Mapurisa anoti achiri kutsvaga Jason Muvevi uyo akauraya vanhu vatatu kuhwedza kunyange hazvo vamwe vari kunyora kuti akasungwa. Ndege yodonha kuNepal ichiuraya vanhu 56 nevana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vari kumirira nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakasungwa kubudiriro nezuro vambochengetedzwa nemapurisa nhasi. Vakadzere avo vakarohwa nemapurisa vachida kuedza kumirira vasungwa ava vasungwa vaine gweta ravo muzvare Ntokozo Dube tachiona vachida kumhangara nezvekurohwa kwavakaitwa vakatyoka ruoko nemapurisa kubudiriro. Panhengo dzeCCC dzakasungwa pane murongi wemabasa mubato iri uye vari miriri wemukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya uye miriri webudiriro mudare reparamende vaCosta Machingauta. Musangano uyu waitirwa pamba pava Machingauta. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata rimwe gweta riri kumirira vasungwa ava vachionawo nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde.
Blessing vakadzere vakarohwa nemapurisa nezuro apo vakanga vari muzira vakutosvika pabudiriro police apo vakanga vadedzwa kunzi vazomiririra vanhu veCCC vakanga vasungwa. Vakadzere igweta rinombomiririra vanhu rinozivikanwa rine chitupa chebasa asi vakarohwa nemapurisa vakatotyoka roko izvozvo vatoiswa plaster paroko iroro. Pazuva ranhasi vakadzere sanga tiinavo kuHarare Central pakuedza kumiririra nekubatsira ivo vanhu veCCC vatiri kutaura vakasungwa nezuro avo asi vakadzere vazovingwa vakatorwa nebudiriro police vakaendwa navo vasungwa vachinzi vane mhosva inonzi criminal nuisance.
Chii chazoitika pavasvika kubudiriro kwacho?
Vasvika kubudiriro vazosiyiwa vakanzi vanozoenda kudare redzimhosva nemusi wechina. Saka vareleaseswa izvozvi vayakwanisa kuenda kumba. Then tikatarisa veCCC 25 vakasungwa nezuro vanosanganisa mumiririri wemuparamende wekugweru kumukobha vaAmos Chibaya vachadyiwa nemhosva yeSection 37 yeCriminal Law Codification and Reform Act. Iyo inoenderana neinonzi participation in an illegal gathering for the purposes of inciting violence.
Vasungwa ava vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba?
Vese vari kuramba mhosva, vese vachaenda kudare mangwana. Vari kuti ivo vanga vakaungana my executive committee in a private place vachiita musangano wavo zvinotenderwa pamutemo zvisinei nekukumbira mvumo uye hapana anga achiita zvekuinciter violence.
Saka vanoendeswa riini kudare?
vanotarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nemuvhuro mangwana.
Gweta vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira muzvirongwa zvayo zvekukwezva vashanyi vekunze ndokunge yagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika dzavanoti hadzina kumira zvakanaka pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti vanoda runyararo nesarudzo dzakachena, asi vanopikisa vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Zimbabwe inokwanisa kuunza mari inosvika 5 billion muna 2025 kana tikagadzirisa politics dzedu, kana tikaita maelections ari kuuya muna July zvakanaka, pasina kurovana, pasina mhirizhonga, zvikabuda zvakanaka. Nekuti tourism inofamba kubudikidza neinternational perception inobuda kunyika. Tese tinoziva pakabviswa vamugabe muna 2017 pakava nerenewal yemavisitors, pakava vanhu vakawanda kubva kunze kwenyika, nekuti vakati Zimbabwe yava kutanga patsva, vachiufunga kuti vamugabe ndavanga vane dambudziko. Asi takazoona kuti politics dzedu dzaipa dzafamba zvisina kunaka. That momentum yanga yasimuka iyoyo yakadzoka kumashure.
Ungapa muenzaniso wekuti sei zvinhu zvakadzokera kumashure?
Mese munoziva kuti musi wa 1 August 2018 vanhu vakarohwa nefuti vakafa. 16 January 2019 zvikadzoka zvikare vanhu vaita demonstration yemaprices efuel, right? Saka izvozvo zvinounza image yakaipa panyika. Saka debate or discussion yetingaita kuti tinokwanisa here inongodzoka papolitics. Saka zviri kwatiri senyika yeZimbabwe, zviri kwatiri semaZimbabweans, vatungamiri vedu vari mumaofisi vane basa rekuita rakanaka kuti tipinde pamaelections tibude zvakanaka. Awina awina, adyiwa adyiwa, asi zvichiita murunyararo, pasina kubira, pasina kurovana, pasina kuurayana. Zimbabwe ine zvakawanda zvekuratidza attraction areas kuma international visitors. Zimbabwe ine nzvimbo dzakawanda dzeheritage foundation dzinova dzakanyorwa kuti Zimbabwe ine unyanzvi, yakapiwa unyanzvi naMwari.
Mungapa muenzaniso wenzvimbo idzi?
Victoria Falls, dzingava the big five, dzingava even madams, tingati Kariba dams, zvese izvozvo zvinodiwa nevanhu vakawanda kuti vazvione. Asi zvimwe zvacho vanotodongorera vari muZambia, nekuti vanonga vasina kukama neZimbabwe. Zvimwe zvacho vanotoona vari kuSouth Africa, vanotokwira ndege vouya kuVictoria Falls, right? Voona Victoria Falls wodzoka kunorara kuSouth Africa. Vamwe vanoona vari kuBotswana, right? Saka tiri kutosara mumashure nekuti hatina ukama hwakanaka pachezvedu isusu maZimbabweni, tinonga tichingomara nonga makudo. Izvozvo ndo zvinorambwa nepasi rese.
Pangagadziriswa sei pa?
Saka zviri kwatiri kuti tikwanise kusvika $5 billion. Tinozvikwanisa izvozvo, tinazvo zvinokwanisa kuti zviwanike. Tinayo, tine nature, we are blessed. But tinofanira kugadzira politics dzedu. Saka tine test yakamirira mberi kwedu. Handifungi kuti vanhu veZimbabwe vanodambudziko rekuti atonga ndiani. Asi kupinda kwacho pachigaro ngakutambirwe nevanhu vese. Ngakuoneke kuti aiwa vanhu vataura, kwete kutaurirwa nevanonga vari behind the scene vachiita rigging.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vaJason Muvevi vakauraya vanhu vatatu kuwedza nemusi wechishanu havasati vasungwa sezviri kutaurwa nevamwe, kusanganisira vatauriri vehurumende pamadande mutande akasiyana-siyana akaita seTwitter neFacebook. vamuvevi vaimbova nhengo yematikitiva eCentral Intelligence Department kana kuti CID, Central Investigative Department kana kuti CID. Bepanau reHerald rinoti nezuro vakarwisana zvinotyisa nemapurisa vasati vatiza vachienda mumakomo. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba, varikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zvirambe zvichinyorera kuti zviwane mamwe magwaro ekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Hurumende yeSouth Africa yakazivisa kuti musi wa30 Chikumi vose vanenge vasina mapepa ekugara matsva zviri pamutemo vachadzingwa sezvo magwaro eZimbabwe Exemption Permits asvika kumagumo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 ndizvo zvine magwaro aya, asi South Africa inoti vashoma vavo ndivo vakanyorera kuti vapiwe mamwe magwaro ekugara zviri pamutemo panopera mwedzi waChikumi. Hurumende yeZimbabwe inotiwo yakagadzirira kubatsira vanoda kudzoka kumusha. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaShumba.
Blessing, kana takazvitarira tinongoona kuti chinonyanya kugwadza ndechokuti zvinhu izvi zvinenge zvinongoitiwa seshuro yamukira mumakumbo. Hazvina udzamu hwefungwa hwakanyanyoisiwa zvisati zvaitiwa. Saka uko rino dambudziko ratiri kushangana naro nderekuti 30 Juni ichisvika pari kuZEP inenge yapera, kune vana vakawanda vanenge vasingazivi kuti kumira kwemapepa avabereki vavo kuchavakanganisawo sei. Asi vazhinji vanenge vava kutokanganisika
nechikonzero chei?
Nokuti vanenge vari muzvikoro, vabereki vachii havachina ugaro hwomuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvatiri kuita sesangano rinogwira kodzero dzavanhu kuti tiengage kana kuti tirambe tichitaurirana neHome Affairs zvakare zvenekonsulate yokuZimbabwe.
Muri kutaurirana kuti kudi apa?
Kuti paite kamwe kakufunga kakasiyana nemafungiro azvazvaitiwawo. Asi zvichakadaro tose tinorangarirazve kuti kune court case dziri kuitiwa dzimwe nana Helen Suzman Foundation nana Zimbabwe Federation. Saka vese ivavo tiri kubatsirana zvakare kungoti tipanane udzamu hwefungwa nemafambisiro anoitwa macourt cases acho, kana kuti zvakangosiyana siyana zvino vhiringa vanhu vari paZimbabwe Exemption Permit. Saka tinenge tichiita yatinoti collaboration or partnership, hazvizvo kuti takangonyarara.
Saka zvakamira sei pari zvino? Muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei?
Saka uko zvino mamiriro azvakaita ndiwawo kungoti yakai 30 Juni ichisvika munhu wese ave aapplya for atinoti mamainstream permits. Mainstream permits awandoo vana general work visa section 19, vana critical work visa nemamwewo vana accompanying relative. Asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei, plus havagoni kuapplya for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita inoi waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Avo vanga vari Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matanhatu nevasere vafa nhasi kuPokhara kuNepal mushure mekunge ndege yange ichibva muguta guru renyika iyi reKathmandu yadona. ndege iyi yange ine vanhu makumi manomwe nevaviri kana kuti 72. Iyi injodzi yakaipisisa yechipiri yaitika muNepal kubva muna 1992. Apo ndege yekupakistan yepakistan international airlines airbus a300 yakadonha mumakomo ari pedyo neguta guru renyika iyi ndokuuraya vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe. Sangano re World Health Organization rukurudzira China kuti ibude pachena nguva dzose nezvewandu wevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko aburitswa nehurumende yeChina ekuti vanhu zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,000 vakafa nechirwere cheCOVID-19 kubva muna zvita. WHO yatiwo kubuda pachena kunobatsira kunzwisisa kuti chirwere ichi chiri kupararira sei. China inoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakafa uye vaitadza kufema vainge vari zviuru zvishanu, vamwe zviuru makumi mashanu vanonzi vakafa nekuti vainge vaine chirwere chegomarara. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Lodwin Rimire, avo vakasarudzwa gore rapera kuti vave Mr. Albinism. Makadi mukoma Lodwin, uye mukatanga kutiudza kuti makaberekerwa kupi chaizvo?
Kugunyera kwamutemve.
Mukoma Lodwin, mukatiudza kuti zvii zvimwe zvamuri kuita kubatsirawo vane usope iko zvino, tichitarisa kuti makasarudzwa gore rapera iri kuti muve Mr. Albinism Zimbabwe?
Kuda kutsvaga masunscreen lotion, mafuta aya anodzivirira zuva, nekuti izvozvi matemperatures ari kuita achikwira nekuda kweiyo global warming. Matemperatures ari kuita achikwira and masunscreen lotion ndiwo mafuta iwayo anodzivirira zuva, anodiwa and akakosha. Izvozvi tine vatakaluza vakawanda, hama dzinotondirwadza mumwoyo ndikazvifunga. Hama dzangu dzakawanda vane albinism vakafa neskin cancer nekuda kwekuti exposure kuzuva yanga yadi yakanyanya. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tikakwanisa tikwanise kutsvaga masunscreen lotion.
Munenge muchizvifambisa seizvi?
Kana kuri kune maorganization anouya achiuya achidi achitibatsira, tichitendera tichitsvaga rubatsiro pamasunscreen lotion, so that tinoendesa masunscreen lotion iwayo especially kumamisha, kunzvimbo dzisati dzatisimukirei, nekuti ikoko zvinonetsa kuti uwane mafuta. Mafuta aya iwaya hezo haana kuchipa, anoti dhurei. Ndine imwe sunscreen lotion yandakabva kutotsvagawo manje manje.
Yaiita mari?
Yaiita $10. Imari yakawanda zvekuti havasi vese vanokwanisa kudi, vanokwanisa kukwanisa kutenga mafuta iwayo. Mamwe acho masunscreen lotions anotodarika $10 iyoyi, mamwe acho anotodhura, mamwe atori kuma$25 zvichingoenderana neganda rako. Asi tinoimba kuti nerubatsiro rwemamwe maorganization uyezve nekuunganidza kwatinenge tichiita maresources, tinokwanisa kusvika kuvanhu vakaita seivavo. Uyezve ihayo muono watinawo, asi muono wenguva refu.
Ndeupi muono uyu uri kunzi navarimire muono wetwiza?
Tinoda kusvika papoindi yekuti tinge tichikwanisa kugadzira mafuta edu tega muno muZimbabwe, mafuta ekuti hatichamatori kubva kune dzimwe nyika. Saka kana zvakadaro tinenge tichizokwanisa zvekudi kuti atengeswe mafuta iwayo nemutengo wakaderera, nemutengo uri nani, tichifananidzwa nemutengo waanhawo izvozvi, nekuti anenge achibva kunze ende zvikadaro zvinoitawo kuti vanhu vakawanda vane albinism vakwanise kunge vachiwana mafuta iwayo sematengero avanongoita mafuta sematengero avanongoitwa mafuta emunhu wese ekuzora saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatida kuti tishande nazvo
muungati here muri kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kumakambani nevamwe vanhuwo pazvirongwa zvamunoita uye mimwe mitambo yakaita seMr and Mrs Albinism
kuti masponsors yes tinawo the likes yeNet1 tinawo masponsors nemamwe standard handistati ndandataziva asi chishuviro chedu ndechekuti masponsors awande chishuviro chedu ndechekuti awedzere so that tinokwanisawo kufambisa shoko iri so that tinokwanisa kuita zvirongwa nemaprojects akawanda kuti tidzidzise vanhu nekuraise awareness nemaererano nealbinism saka tikaita makambani nemaorganization akawanda anouya achipa sponsorship nerubatsiro ndinoona kuti zvinotisvitsa kure uye tinokwanisa kuita basa redu nemazvo
ese izvozvo zvakakosha
kuitira kuti makore mashomanana ari kuteera Zimbabwe inge iri nzvimbo Zimbabwe inge iri nyika iri yakasununguka kumunhu wese zvisinei neganda rako zvisinei nechimiro chako zvisinei nerudzi rwako
mukupeta chirongwa chedu mukoma Lodwin kandai rekupedzisira ndeapi mashoko amungade kuudzawo vamwe vechidiki
ndichinopedzisa ndingangoda kuti ndinokurudzira vanhu vese vane albinism kuti ngatisatenderei zvinotaura vanhu ngatisatenderei nguva dzevanhu kuti dzinyudze upenyu hwedu kana kuti kukanganiswa mararamiro atofanira kunga tichiita nekekuda kwekuti kune vamwe vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu apa kuti upenyu hwedu uyezve ndinokurudzirawozve community nevanhu vese vemunharaunda kuti nzwisisai kuti albinism haisi kesi nzwisisai kuti albinism kungosiyana kweruvara kungosiyana kweruvara chete asi tiri vanhu vamwe ngatishandei takabatana tishandidzane tichivaka nyika yedu kuti ramangwana redu ringe rakajeka
manga makateerera kubva kuna mukoma Lodwin Rimire avo vakasarudzwa gore rapera kuti vave Mr. Albinism. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tinoimba kuti maita zuva rakanaka nhasi. Ngatiwei mubvunzo wabva kune umwe mutereri wedu.
Ndada kubvunzawo panyaya dzezvitendero kuti kubatwa kwaita basa kare. Vapostori vachibata basa vakatumwa vese naMwari vanga vakatumwa panguva dzekare kubva kuna BC tichiona kutumwa kwevanhu basa raMwari richibatwa nekutumwa kwevanhu vazvinezvi. Sei tichiita sekunge tichierenga shoko raMwari tinoona pane musiyano wakati kurei. Kana tichitarisa kubatwa kwebasa raMwari unoona musiyano wezvatainzwa mabatirwa aitwa basa nemaonero ate tichiitwa zvazvinezvi tinoona musiyano unenge wakati kurei kunyanya panyaya yezviratidzo nezvishamiso zvaiitwa kare uyezve nekumirawo chaiko muzvokwadi yaMwari tichida kukombeya zvinhu zvese zvinoita kunge zvaita ka vice versa mbichana kuti siyanei asi shoko rokuti vanhu vanenge vakatumwa tiri tichitoti tinawo sei zvichisiyana.
Kubatsira mukutsanangura mubvunzo uyu tabata Apostle Mazvarira Shema Bugu veWisdom Church of All Nations kuti vatibatsire. Apostle Mabugu, pindurai mutereri wedu.
Maita henyu mukoma Tanonoka Wande, ndanzwa mubvunzo womutereri. ndandichitarisa magwaro ndikasangana nechikamu chandiitira zvakanaka kupindura mubvunzo womuteereri vakorinde vechipiri chapter 11 kubva pavhesi ya5 kusvika pavhesi ya15 Pauro anotsanangudza achiti chinonyanya kuitika ndechekuti variko vanoparidza uye vanomiririra Mwari vachishandisa zita raMwari nokuda kwenzara yavaneva nayo saka hamuzokwanisi kuita nemazvo asi dai Mwari vatibatsira vachiriko vaapostora vakadanwa vezvokwadi
saka apostori mabhuku musiyano mukuru uri papi apa
musiyano mukuru ndiwoyo atinoti mapreachers of prosperity or gospel of prosperity inyaya yemari nzara ndo yaita kuti tive nemutsauko iwoyo hatichakwanisi kumirira pachokwadi naizvozvo mwari havakwanisi kuchishandisa kuita zvishamiso zvaiitwa nguva yakare yemaapostora enguva yanga ichitsanangurwa neshoko ramwari mwari wokudenga vatiwanire nyasha mazuva ano okupedzisira vatibatsire amen
apostol mazvarirashe mataura pamusoro pevafundisi vanonyanya kuita zvemari mumakereke kana kuti gospel of prosperity chakaipa pamusoro pavo chii vafundisi havafanirwi here kutambira mari kana kuti kukumbira mari kubva kuvatendi kuti vakwanise kuita basa ravo
mukomati anonoka wande izvokwadi kuti mari inodikanwa kuti tikwanise kuita basa ramwari asi tikaikara zvinodzorera vanhu kumashure
chii chiri kuitwa nhasi chakanga chisingaitwi nevapostori vakare
maapostora akare sekuverenga kwataita kubva kuna vakorinde vechipiri chapter 11 vhesi ya5 kusvika vhesi ya15 chikuru kuru kuva norudo nokubatsira vanhu pakuita basa ramwari kwatine tichiti asi tikava nemakaro emari zvinoita kuti vanhu vaore mwoyo kuti raabhizinesi raadambe tasiyanei nenyika dai mwari vatibatsira
tinotenda zvikuru apostol mazvarirashe mabhugu vewisdom church of all nations nemashoko avatipa ndinovimba kuti mutereri wedu agutsikana netsananguro iyi imi vatereri munotiiko kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuwedzera pane zvinokurukurwa pachirongwa chino tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndiri kustudio 7 muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti movata zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechristlike choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi gweta riri kumiririra nhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change dzakasungwa kubudiriro nezuro rambochengetedzwa nemapurisa nhasi mushure mekunge rarohwa zvakare nemapurisa rikatyoka ruoko nhengo dzebato retriplec idzi dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mapurisa anoti achiri kutsvaga Jason Muvevi uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza nemusi wechishanu kunyange hazvo vamwe vari kuti pamadande mutande akatosungwa kare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah pj munhau dze Isindebele.